Mambo, kana wachitaura kamsati nyambo, ndo ndipai kushinorewa.